Iningi ni tano no kawande ni chiti enoe misoro ye nao zedu za nasi chishanu gumi guru set 1 2017. Wanoita mabasa ema oko na kutengesa mumi gwagwa. Woita musangano muarare kunyangwe mapurisa ange akapaka tira zombo ange akabakombereza. Mabishop e Roman Catholic ose anirina chupumbira noche kuna mata nukushanda pamwe chete nenengo ze Zimbabwe Council of Churches zimwe zacho zakabuda mu Roman Catholic makore mazana mashanu apura. Mamwe masangano evara ilizi anoti batsi giliwe Zanu PF vabe kuwa manikiza kuti vabadare mari yomusangano we kongresi we chimbi chimbi we bato ili uchaitwa muarare munazvita. Vakare mara vanoti sangano re Zimbabwe Electrical Commission arizi kuwapa zvikwanisiro zvekuti vakwanise kunyoresa kuvhota sezvo vasingakwanise kuenda kune dzimwe nzvimbo nemawheelchair avo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dzinotenderana nemashoko eIMF ekuti upfumi hweZimbabwe huri kuramba huchiderera. Muchirongwa Live Talk The Connection na 8 PM tiri kutarisa mashandisiro ari kuitwa madande mutande akaita se WhatsApp ne Facebook nevechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko ku Studio 7 shandisai WhatsApp pa number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu revoa shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook yedu, endai pa link iyi facebook.com/voa.shona.